manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo zvita24/2017 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Vengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yava Emmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akaburitswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvakonzera mutauro mubato ravo. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yavaRobert Mugabe vaJason Machaya votamba zororo rekisimisi vari muchitokisi mushure mokusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akaburitswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura asi vanoti mushure mokuburitswa kwenyaya iyi yanetsa vakakwanisa kutsanangurira mutungamiri wavo zvavaireva munyaya yakaburitswa neSunday Mail iyo vanoti haina kunzwisisa zvizere pamusoro pezvavakataura.
Ndambotaura naJameson Timber vanova vari kuita negotiator wedu. Havasati vapedza distribution yemasits uyezve havasati vauya nayo kupati. Saka isusu seMDC tinowirirana neAlliance asi tinofanira kuchipedzerana kuti masits atinoendesa kuma alliance partners nemamwe anosara ndeapi. Towirirana kuti masits aya tinovagowana sei pakati peMDC nemapartners ayo.
Tataverenga mupepanhau kuti makataura zvakasiyana imimi naPresident weMDC yenyu. Zvakafamba sei?
Aiwa, chakaitika ndechokuti takanga tisina kuonana naPresident. Ndakazoona President letter ndikavatsanangurira kuti ndairevei. Zvandaireva ndezvokuti tichimirira kuti vanhu vasarudze vagowa nemasits semapolitical parties taakuchifanira kuita isu sevanhu veMDC kuchiita candidate yedu nokuti kwasara 6 months chete dzokuti tipinde mumaelections. Saka tinenge tichida kuti maMPs edu macandidates edu awane mukana wakakwana wekukwanisa kukamba nawo, waone mukana wakakwana wekuti vazikanwe nevanhu mune nzvimbo dzavanenge vachienda idzodzo. Ini ndanga ndaita suggestion yekuti tinofanira kuda macandidates then kana panzi alliance partners akupiwa mamwe masits tinodropa macandidates anenge asarudzwa iwayo.
Munofunga kuti vanhu venyu vangazvitambira?
Zvinhu zvinotambirika chaizvo. Mutemo wedu weMDC unoti secretary general anofanira kuti adedzere kuti kune vanhu vanoda kuita macandidates vaya vachikwanisa kunyoresa kana kuti kuapplya. Saka inguva yatinofanira kunge tichipa vanhu nguva yakakwana iyoyo yekuti vaapplya vanoda kuapplya. asi nyaya iripo ndiyo kuti hatisi kubusa chirangano chealliance kwete. EMGC yakuda kusarudza makandidates ayo. Ndiri kufungidzirawo kuti kuma alliance partners iko kuya uko wane ma internal processes avo ekutarisawo kuti makandidates avo achava nani nani. Kana vadaro vozouya nemakandidates iwayo tozofilda ari makandidates ealliance. Asi party imwe neimwe inofana kuita process yekuchitanga kutsvaga makandidates ayo. Ndozvandaireva chete izvozvo.
Munofunga kuti zvese izvi mungazviita mukapedza rini?
Sekuona kwandiri kuita tanga takatara kuti kusvika end of February.
Pane vamwe mubato renyu here vasinganyatsofara nenyaya yemaalliance?
Handinyatsoziva zvangu, asi chandingataura ndechokuti nyaya yealliance takataurirana tikapedzerana.
Avo vange vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yava Robert Mugabe vaJason Machaya vari kutamba zororo rekisimisi vari muchitokisi mushure mokusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Gwetara vamachaya vaHilary Garkai vaudza Studio 7 parunhare kuti vamachaya vari muhusungwa paGokwe Prison, paGokwe Center, uko kune mabhizinisi avo. VaGarkai vati dare ramajistrate paGokwe rakaramba kuti vabvise mari yechibatiso vachiti vakumbire kubvisa mari iyi kudare reHigh Court sezvo mhosva yavakatarisana nayo yekushandisa masimba avo zvisiri izvo kana kuti abuse of office muchirungu iri nyaya hombe. VaGarkai vati vamachaya vachamiswa pamberi pedare musi wa15 ndira, asi vati hapana zvimwe zvakawanda zvavanokwanisa kutaura parizvino sezvo vati vari mushishi rekuedza kuti vamachaya vaburitswe muusungwa. Vamachaya vanonzi vakashandisa masimba avo zvisiri izvo vakapa nzvimbo yekuvakira dzimba kune vamwe vanhu vange vasingakodzeri. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati havasi kuziva zviri kuitika kuna vamachaya kunyange hazvo vanzi vavo nezvekusungwa kwavo mumapepanhau. Zvichakadaro, bepanhau rimwe chete rinotiwo vakambo vegurukota rezvekurima vaJoseph Made vari muhusungwa muHarare vachipomerwa mhosva yeuori. Pakugadzwa kwavo semutungamiri wenyika munambudzi vaEmerson Mnangagwa vakati kurwisa uori ndicho chezvimwe zvinhu zvichakosheswa zvikuru nehurumende yavo. Muongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira ega vaDidmas Dewa vanoti kurwisa uori chinhu chakakoshesa zvikuru munyika sezvo uori chiri chimwe chezvinhu zviri kuita kuti mamiriro ezvoupfumi munyika arambe akaipa. Asi vati kurwisa uori uku hakufanirwe kuitwa kuchitariswa kuti munhu abuda mumba mani.
Corruption haidiwi musociety, uye mutungamiri wenyika vaMnangagwa vari kuratidza kuti havasi kutomboda kunzwa pane munhu wecorruption. Unoziva kuti corruption dziri kuitika mumapublic sector, muprivate sector, kune corruption inotyisa. Tikatarisa nyaya manje yava kuitika mazuva ano inogona kutishungurudzei nyangwe iri direction yakanaka yatorwa naPresident. Inyaya yekuti vanhu vari kusungwa vanhu vanga vari mubato reG40, vanga vari mufaction yeG40. Dai President netirao recorruption rave waida rabata kunyangwe nevamwe vatungamiriri vane huori vunozikamwa unoonekwa kuzvisinei nekuti ane faction ipi.
VaReginald Shoko vanove mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vatsinhirawo izvi vachiti vanhu vose vari kupomerwa mhosva dzine chekuita neuori kubva pakapinda vaMnangagwa panyanga vanhu vanoonekwa sevaive muchikwata cheG40 chairwira masimba neTeam Lacoste inonzi inotsigira vaMnangagwa. VaShoko vati vanhu vanoita zveuori vanofanirwa kubatwa nemutemo zvisinei kuti ndovanani kana kuti vane ukama hwakaita sei nevatungamiri venyika.
President Mnangagwa vari kuoneka vachishanda nenyaya dzecorruption chisungwa vanhu vanga vasingasungiki kugavhenmendi yakapfuura. Asi kune mitauro yakawandisa kuti kuri kungosungwa vanga vachishanda pedyo neG40 kuchisiya vamwe. Saka tetarisire kuchienda mberi kuti kuchasungwa nevamwe vanozviti vari pedyo pavaMnangagwa vanowanikwa vane mhosva dzecorruption kuti nyika ibudirire. Vane zuro hurumende yanga isingaisungi vakadaro, totarisa kuti zvinoendera mberi, hazvizongofadza rushi.
zhinji asi ndizokuita basa riendere mberi.
Yaye uori unonzi waitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende ndechimwe chezvinhu zvaishorerwa hurumende yava Mugabe nevakawanda. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vatereri ve Studio 7 tunoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti vachange vari muminda vachidyara mbeu pakisimusi sezvo mvura yakanonoka kunaya mwaka uno. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mvura yakanonoka kunaya gore rino izvo zvakaita kuti vazhinji vavo vanonoke kudyara mbeu. Nguva dzakawanda mvura inotanga kunaya mumwedzi wambudzi, asi gore rino mvura yakatanga kunyatsonaya svondo rapera. Mumwe murimi ambuya Gertrude Ojeri vanorima kumakonde. Ambuya Ojeri vanoti havakwanise kufara vasati vapinda mumunda sezvo muri imo munoita kuti vararame nemhuri yavo.
Ndomunese mumunda madzika ndikapinda mumunda andifare ndisanda pina muda ndoti muda ndomune unobva zvese ndomune pfundisa yangu inoraramisa mhuri yangu. Mhuri yangu kuti irarame mumunda ndisina kupinda mumunda handisi mai hapana Christmas ndisina pina muda handingatanga kufara kamumunda mune jangi handina kudyara hamuna chinhu mune dhaga chete saka ndiri kuitei.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumakonde amai Melissa Kasanze avanoti vachatanga vamboenda kumunda mangwana kunosakura vozodzoka kuzopemberera Krisimusi nevamwe.
Mangwana tichanga ndavaenda kumunda ndotoona kumunda kwangu kwakamira sei kana kusakura ndotosakura ndozoya ndoita zvandoda kuita kumunda fesi.
Amai Kasanze vanoti Krisimusi inozotevera vanhu vaguta.
Ndokune maguta ose kumunda Krisimasi inozoya after kuguta handiti maguta anobva mumunda.
Asi vakalisto muzane nhamo vanoti mvura haina kunge yanyanya kununuka zvayo asi vanoti mangwana vachazorora sezvo vadyara chibage chavo nhasi. Vamuzane nhamo vanoti vachadzokera kumunda musi weBoxing Day kunofirita mvura ikasanaya mangwana.
Mbeu nhasi ndaisa kubva mvura yanaya imweye nhasi ndaisa nezuro pakanaya nezuro paya ndoumbira nhasi ndokunoisa mbeuchi pasi ndokusiya ndatoita everything sane mvura yanaya iyi nhasi aiwamhere mangwana Christmas Day kwasa kuenda ndomboswera nemhuri chichii ndichimona then musi wa 26 ndichabva ndadzokera ndonoita se ndonofirita ndokunge mangwana mvura isinaita se isina kunaya becausenhasinesa mbeu pasi saka ida unofiritwa mani saka ndozvita musi wa 26.
Vanhu vakawanda vanoenda kumamisha kunopemberera zororo rekisimusi negore idzva vaine hama neshamwari vachiyamura nekudyara nekusakura muminda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vamwe vanotengesa zvinhu paAvondale Flea Market iyo iri paAvondale Shopping Center muHarare vanoti dambudziko remari riri kudzosera sure basa ravo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vatengesi ava vanoti gore rapera vanhu vaishaya pekutsika nekuwanda kwavo vachitenga zvinhu pamusika uyu. Asi gore rino kune vari kudzokera kumba pasina chavatengesa. Mumwe mudzimai wechikuru anofamba nemadondoro Gogomolini Madzamba vanoti havasi kuwana mari sezvo vanhu vari kutadza kutenga zvinhu nepamusana pedambudziko rekushaya mari.
Hakuna mari, hatipana chatiri kumbotengesa nekuti hakuna maforeigners. Maforeigners ndo anotenga art, ndo atinotengesa. Hudu, ndatunaya utengesa nezvinhu zvakadhirewa zveshinyakare mbira zvese nemhuka dzakavezwa mamaski zvakawanda hosho ndezvinhu zvatinonyanya utengesa.
Amai Gladys Chodokufa avo vaimboshanda muhurumende vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nepamusana pedambudziko remari.
Zvinhu zvanorakati makash shortages achivanhu mabasa havana mabasa. Saka masales ataita neatakuita iye zvinezvi zvatosiyana. Towards Christmas kudaita ichiita masales ekuti taitoita mamwe malate night shopping tichiisa malights ekuti tinopedza kuma 7 kuma 8 but iye zvinezvi hazvisisiri zvimwe chetezvo because vanhu havachawana mari yakawanda vakatowanawo mari yekuti vadye zvavazoiwana yekutenga mbatya vashoma vari kukwanisa kuzviafoda izvozvo so business generally radzikira.
Asi mumwe mukomana Pondai Pirato anoti zvinhu zvake zviri kutengwa chaizvo nekuti anotambira kubhadharwa neecocash.
This year chokwadi zviri nani than last year. Because last year takanga tiri pamawani yekuti mari kwangusina. Plus pakazongopindawo mabhondi takatanga kuitawo mari zviri nani like now so far zviri nani.
VaVictor Zirewa vanotengesa mafoni vanoti gore rino bhizinesi riri nani nokuti mafoni avo ari kutengwa chaizvo asi dambudziko zvakare nderekuti vari kutenga neecocash.
Bhizinesi like this year zvikuratidzika kuti zviri nani dainge siri nyema ecocash zvayo vanhu vari kufambawo vachitenderirawoyo vachifambawo vachiva vachitengawo vachitisi vachimboti rimembawo mamakastomers edu zvatikushuvirawo ndezvokuda yangu dai kurutiwo ecocash yacho maybe kana taikwanisa kuwanawo mari yacho yatileke tichiswipa yatichita maecocash tichiita sei bhizinesi riri riendere mberi.
Vamasiwa Nyamundana vanotengesa hembe dzemando yeAfrican Attire vanoti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka ndokusaka business repa Avondale Flea Market risiri kufamba zvakanaka.
Business is slow. Harina kunyatsoita sezvarinoita mamwe makore ese. Slow this year. Sarinongoda kungoti pamwe I think zvimwe zvinhu zvacho I think inyaya yekuti pamwe zvinhu hazvina kumira mushe munyika.
Avondale Flea Market inofarirwa neruzhinji rwevagari vemuHarare nokuti hapana tsvina sezvinowanikwa mudzimwe nzvimbo uye yakarongeka chaizvo. Asi gore rino huwandu hwevanotenga hwakadzikira pasi zvakanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 kuAvondale muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Vengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yavaEmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, vaSibindi vati hurumende yavaMnangagwa inongori nevanhu vamwe chete vaibatsira vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuita sarudzo dzisiri dzejekerere. VaSibindi vati havaoni hurumende yeZANU-PF ichiita sarudzo dzakasununguka munyika.
Hatingambovimba navo nokuti tinoziva zvakawanda zvavanochiita zvavakamboita. Saka vane nzira dzakawanda dzavanoshandisa, dzimwe dzokuisa masoja vachiti mamai wevheteran. And kuti nditi nini vanhu vavauya kuzoti vazotipa fair elections handezvekunyepa. Kupinda kwavaida zvinoreva kuti kwavaita izvozvo zvinoreva kuti vagara vachida kupinda vachishaya. Havangangouyi for 6 months nokuti 6 months in fairness chaiyo chaiyo chiro kuisa inini chaiyo chaiyo kunzi fesi yangu irapo ndinomudya Mnangagwa.
VaSibindi vatiwo vana veZimbabwe vanoda shanduko vanofanirwa kuita chirwirangwe voisa mutungamiriri anenge akunda muna 2018 kunyange zvazvo asingadiwi nemauto.
Isu takasimba kudarika miritari sevanhu ichokwadi ichocho. Kazhinji mukatarisa zvakaitika musi wa17 November pakamacha vanhu mauto paakatanga akatanga achiita senge ari kuti vhundutsa munzira mune mumugwagwa, inini ndanga ndiripo. Ndakatozviona ndikafamba nekuti ndakabva kusedze kuZambia ndikazofamba ndikaenda kusedze kuMozambique ndichiona munzira. Vakanga vasina ushamwari kuti chizvityise. Saka handimunoona kuti muso vakazoona vachimacha muso 17 nekuwanda kwavakanga vaita vakabva vachinja unhu hwavo vakaita ushamwari nokuti vanhu vakawanda chaivo vanhu ndivo vane simba kudarika masoja masoja aripo kudzivira vanhu asi vanhu vakawanda kudarika masoja uyezve vanhu vane simba kudarika masoja uyezve vanhu ndivo vanofanira kutaura zvinotaura kwete masoja kuti ataure kuti zvinhu ngazviite nzira yakadai tisingazivi kuti zvirongwazvo ndomaita hamirira zvakaita
mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvepolitical science vachamunorwa mugombedzi vatsigirawo pfungwa dzavasivindi vachiti havaoni mauto achitambira mutungamiriri wavasingadi kunyange akakunda musarudzo dza2018
kutaura chokwadi tichida kuongorora zviri kuitika muzimbabwe iko zvino izvo zviri pachena kuti mauto ndiwo ane simba kudarika dzingave nhengo dzezanupf kana kuti ani nekuti mukaongorora mayatoya vakaita chinzvimbo kuna vamugabe kana kuti mabvisiro avakaita vamugabe pachigaro anoratidza kuti ndivo vanosarudza kwavanoda kuti atonge uyezve tikatarisa muna 2008 mauto amwe chete vaya ndivo vakatadzisa vatsvangirai kuti vapinde mushure mekunge vahwina saka izvozvi zvakaitika zvezvinongoratidza kuti mauto ndo anga achida kuti vamunangagwa vapinde kwete munhengo dzezanupf hadziridzo dzakasarudza asi kuti mauto vashandisa chisimba tsaro chavo kuti vamunangagwa vapinde vakaisa wavanoda vachishandisa chisimba chavo vachibvisa vavanga vasingadi saka kutaura chokwadi pa2018 ipapapa pasadzo dzatakatarisana nadzo handioni zvichibudirira kuti anenge ahwina asingadiwe nemauto achakwanisa kutonga munyika inoi
mubatanidzwa wemapato anopikisa wemdc alliance wakaudza vatori venhau kuti ucharwisa kuti kuitwe sarudzo dzakachena pamwe nekuona kuti masangano ekunze akaita seunited nations african union nemamwewo apiwa mukana wokuongorora zvichaitika mwedzi mishoma sarudzo dzisati dzaitwa panguva yesarudzo pamwe nemushure mesarudzo vachitora mhiko yekuva mutungamiriri wenyika vamunangagwa vakavimbisawo sarudzo dzakachena uye dzinoitwa murunyararo asi vamwe vanoti havatambiri nemwoyo wese mashoko avamunangagwa vachiti munhu akagara muhurumende kwenguva yakareba ari gurukota vezvemutemo rinoona nezvesarudzo asi havana zvavakaita mukuvandudza mutemo yesarudzo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa
yasvika nguva yekuti timboenda kuna Evans Zininga uko anotipa chirongwa chevechidiki akamirira Blessing Zulu weStudio 7
ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinoitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo ini ndini Evans Zininga ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi tabva taita rombo rakanaka tawana hurukuro nemukuru wevechidiki muzanu pf vapupurai togarepi vatogarepi tinoona kuti kwave nehurumende itsva zvinyi zvawanikwa nevechidiki mukuenda mberi kwenyika
zvawanikwa navavechidiki panguva iyoyi isharamukoro wotungamiriri wenyika yedu kuwana mukana wokuita zvose zvavanoda vakasununguka chanyanya kusimbiswa nomutungamiriri vaed munangagwa ndechokuti vanoda kuti munhu wese ave nechokuita pakubudirira kwenyika yedu uye mukuronga upfumi hwenyika yedu vamunangagwa vakasimbisa kuti vanoda kushanda pamwe chete neruzhinji rwezimbabwe kuti kuwanikwe mabasa evechidiki kuwanikwe kubudirira kuda vangada kuita mabasa avo amaoko dava ne rumwe ruzivo unyanzvi hwavainahwo vaushandise vakasununguka husingatsarudzi kuti unobvepi unoera rutupo upi uri webato ripi asi kuti iwe muhana mako munotiiwana wezimbabwe ndinofanira kuishandira wobva waisa simba rako rose neunjere hwavo hwose kuti zimbabwe ibudirire napo napo newe uchibudirirawo
mati maane here zvirongwa zvatovapo zvamungati makazvigadzirira kuti zvipinze vechidiki mumaitiro nemaendero ekuenda kumberi nenyika yezimbabwe
zviro kwazvo mubato redu rezanupf vechidiki vakarongeka chaizvo nei yatinoti ipligi yedu yanga ina magwaza apo napa takatomagadzira kuti avarike wawo muhosa amire panzvimbo yake akuita basa rake. Asi urongwa hukuru hwatinahwo ndohwoupfumi. Ministry imwe neimwe inofanira kunge ine yatingati muchirungu yuti desk. Panofanira kuona umiriri hwevechidiki kuti muministry imomo ungainzi local government. Pavanotaura nezvedzimba raisaizvo chikamu chevana vadiki.
Kune bhanga revechidiki rainzi Youth Empower Bank. Mungaitewo ruzivo rwekuti chirongwa chebhanga iri chava pa stage ipi pari zvino?
Vachina masa vakataura chitarisa ive nekukongresi yedu yomusangano wedu weZambia kuti uongwa hwaka dhuze dhuze kuti bhanga iri rivepo. Mari yatingati yokutanga nayo kana kuti seed money inenge yatovapo kuti bhengi iri ritange. Ende isu tinovimba kuti bhengi iri mukuumbwa kwaro rinenge rakatarisa richinyatsoziva yatingati mamiriro oupenyu.
Avo vanga vari vatogare pi mukuru wevechidiki muzanu PF vachitaura nesu muchirongwa chedu chatati chiona nezvenhau dzevechidiki. Ini ndini Evans Zininga ndauya ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko tinonzwa hurukuro yakaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naPastor Micah Mafukidze vekereke yeUnited Methodist Church avo vari muno muAmerica mudunhu reTexas.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Jesu simba rangu
simba rangu.
Ini ndinoitwa Pastor Micah Mafukidze, ndiri chizvarwa chekuZimbabwe, ndakaberekerwa kuShurugwe, ndikakurira muguta reGweru, ndomandakaroorera kusvika ndaitawo mhuri yangu ndichizodaidzwa naMwari ndirimo muGweru imomo, ndichigamuchira kudaidzwa kwangu naShe. Ndikaenda kuchikoro cheBhaibheri kuSouth Africa makore angaita maviri nehafu kusvika ndapedza. Ndokwandakapedzera ndichizokuyawo kuno kuAmerica mugore ra2013 takokwawo kubasa raMwari. Kana zvino ndokwatiri pari zvino ndiri kushanda nebandiko reLovers Lane United Methodist under Zimbabwean Fellowship. Ndova tiri kushanda navo Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndinoda kutenda nomukana wakadai wandapiwa navaJonga pamwe chete neVoice of America. Nyaya yatakatarisana nayo yeChristmas kana kuti yeKrisimusi, ndinongotenda kuti inguva yatinoungana sedzimhuri semacommunities kucherechedza kuberekwa kwaKristu Jesu. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kubhuku ya Matthew chapter 1 verse 21 kusvika ku25, but ndichataura pamusoro peverse ya 21 iyo inotaura chiti iye achazvarwa mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Takatarisa neChristmas nokuberekwa kwaKristu, inguva yokutemberera, inguva yokudanana, inguva yokupa kune vasina. As we fellowship takaungana tichikurukura tichidya tichipemberera, asi chinhu chikuru chinorasidwa neKrisimusi inyaya yoruponeso rwakaunzwa kuburikidza nokuberekwa kwaKristu Jesu, ruponeso pachirungwano salvation. So tinofara zvikuru nokuberekwa kwake nokuti ndo zvakaunza kuti tinge tiri zvatiri tizonzi maKristu. Zvakabva nomukuberekwa kwaKristu Jesu akazopiwa somwanakomana naMwari kuti tive patiri pano nhasi. Kati nguva yeChristmas inguva yatinotarisa kwairi, toreflekta, totarisa upenyu hwedu, zvikuru kunyanya kune vasati vaziva Mwari, kuti ngaingorega kuva nguva yokudya nokunwa nokuita zvose zvinoitwa, but munhu otarisa upenyu hwake oziva kuti pamusoro pazvose ndinofanira kugamuchira Jesu ave Ishe naMambo muupenyu hwangu. So we come together as families, we come together as a community kuti Mwari agotiitira zvakanaka.
Aiwa, maita basa zvikuru Pastor Mafukidze, maita basa zvikuru.
Ndinokutendai mukoma Jonga nenguva yakadai pamwe chete nepfenyuro yenyu. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Ndinokuvimbisai mese muve neChristmas yakanaka.
Kanandakatukwa
Avo vanga vari Pastor Maika Mafukidze ve United Methodist Church vari parinare ku Texas munom America na Jonga Kandemiri we Studio 7. Se zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munyori mukuru we MDC inotungamirwa nava Morgan Shangirai va Douglas Monzora vanoti mashoko akabudiswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvokonzera mutauro mubato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.